Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu kubvumbi 12/2019. Makateerera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muno muWashington DC kumisangano yeIMF neWorld Bank uye kumucheto wemusangano uyu vakavimbisa kuti Zimbabwe ichaparura mari itsva mukati megore.
Now ikovino sezvo Britain yaya kubuda muEU zvakureva kuti EU haichisiri kusungwa nepfungwa dzeBritain dzekuti Zimbabwe irambe yakasopa zvirango zvehupfumi.
Britain yoronga kuramba yakatemera Zimbabwe zvirango kunyange hazvo iri kutarisirwa kubuda mugungano reEU. Nyaya yekuripa vachena vakatorerwa minda yoramba ichikonzera mutauro munyika. Vanelson Chamisa voramba vachidomwa nematunhu akawanda kuti vatungamire MDC vaDouglas Monzora avasati vadomwa kana mudunhu rimwe chete kusvika pari zvino kuti vatungamire bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kupinda misangano yeWorld Bank neIMF yepagore kana kuti Spring Meetings muno muWashington DC. Misangano iyi inopindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri nemazana masere vanove nhengo dzeIMF neWorld Bank uye vamwe vaongorori vanosvika mazana makumi matatu nematanhatu. Misangano iyi yakatanga nemusi wa9 kubvumbi uye iri kutarisirwa kupera nemusi wa14 unova musi wesvondo. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika kumusangano uyu, regai tiende kumutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganyauye. Marvelous, ungatudze kuti misangano iri kufamba sei nhasi uku?
Pari zvino ndiri kuno kuWorld Bank uyezve neIMF uko kune misangano yanga iri kupindwa nemamembers emasangano maviri waya anosvika 2800 delegates anobva pasi rose. Uyezve Zimbabwe yanga yakamirirwa pamisangano iyi nedelegation yanga iri kutungamirwa navanhuTuli Ncube. Inenge iri kufamba zvayo zvakanaka, asi hatisatanyatsonzwa kuti chii chabuda maringe nezviri kutaurawo Zimbabwe pari zvino.
Takanzwawo kuti ivo vamuTuli Ncube vari kutaura nenyaya yekuti vachazivisa vamwe kumusangano iwoyu kuti Zimbabwe mukati megore inenge ine urongwa hwekuti inge ichiunza mari itsva kana kuti yatingati zim dollar chaiyo, uye vachitaurawo nenyaya yecyclone Idai kuti Zimbabwe iwane rubatsiro. Pane chimuko here panyaya idzodzi sezvauri kunzwawo zviri kutaurwawo nevamwe kumucheto wemusangano?
Zvatiri kunzwa kuti vanga vari kutaura vari manhepfenyuro akasiyana siyana ipo kuno kuAmerica. Vakataura neBloomberg TV vachitaura izvozvo kuti vari kutarisira kuti Zimbabwe inge ichiparura mari yayo mugore rinotevera. Vakataura zvakare kuti vachange vari kuedza kupema kuti vawane rubatsiro remari iyo yecyclone Idai. Taona zvakare vachiisa mufananidzo paTwitter nhasi vachitaura ivo kuti vanga vari kutaura nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Semaonero atiri kuita ndofunga ndo vamwe vavachange vari kukumbira ivava rubatsiro rwe kuti vabatsirwe padambudziko redutu mupengo rakawanikwa richiwira nyika recyclone Idai. Asi kuti pane zvichabuda here, aiwa, tochimirira kuti tizoona.
Saka ndeapi mamwe makurukota anga ari kumusangano vavanzwawo?
Pari zvino ndirikunzwa kuti vaziyambi zviyambi vanga vari kuno ndatobva kutaura navo paWhatsApp apo vachitaura kuti ivo vachange vari kusimuka vari kudzokera kuZimbabwe nhasi. Asi vantulinube vari muno muWashington kusvika nemuvhuro, saka ndopatichaiza kuti tivabate tinzwe kuti urongwa nehwaro hwavanawo uyezve kuti iwo misangano iyi pane zvayabura here.
Ko kune zvimwewo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupindawo mune imwe misangano?
Hongu kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuno. Taona chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chiri pamusangano wechidiki wavari kuedza ivo kuti varambi vachikurudzira vana kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizvarwa zveAfrica zvechidiki kuti zviwanikwe izvo zvichikoshesa kushandisa dande mutande. Nekuti vari kutoti timu yavo pano ndeyekuti hashtag Africa First vari kuedza zvakare kuti vawanikwe ivo vachikurudzira kuti zvizvarwa zvemuAfrica zvikoshese nyika dzavo uyezve vawanikwe vachibura kana kuti vachitsvaga nzira dzekuona kuti vangarandidze sei upfumi hwavo muAfrica vachinge vadzokera kunyika dzavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous.
Aiwa, tinotenda. Tokuonai muchikamu chinotevera.
Mutoro wenhau Marvelous Mhlanganya uye ari parunare muno muWashington DC kumuzinda weIMF neWorld Bank. Hurumende yeBritain inoti iri kuronga kuramba yakatemera Zimbabwe zvirango kunyangwe ikabuda mugungano reEuropean Union zviri kutariswa kuti zvinogona kuitika muna gumiguru. Britain yaburitsa gwaro rakanzi Zimbabwe Sanctions EU Exit Regulations 2019 ichiti Zimbabwe icharamba yakatemerwa zvirango kusvika yaremekedza kodzero dzevanhu. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti zvirango izvi hazvinei nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Ndozvatakaura tichiti Britain iri kuona kuti yakubuda muEU. Yakanga yapesuweda EU, yakanga yaita kuti EU iite zvirango zveupfumi kuZimbabwe ichishandisa land reform program. Asi ichitaura zvisiri zvechokwadi kuti Zimbabwe haisi kuremekedza mahuman rights, vanhu havasi kukwanisa kutaura zvavanoda muZimbabwe, manyuzipepa haasi kukwanisa kunyora zvaanoda, mapolitical parties vari kudzvenyerirwa, maelections ari kubiririrwa, kuri kuitwa rigging of elections. Saka izvozvo ndo zviri kuda kuti Britain yakuona zvino kuti payakubuda muEU position yaakaisa, because iyo Britain payakaisa zvirango zveupfumi kuZimbabwe zvakabva zvaita kuti EU yose iise zvirango zveupfumi kuZimbabwe, nokuti Britain yanga iri member yeEU. Nao iko zvino sezvo Britain yaakubuda muEU zvaakureva kuti EU haichisiri kusungwa nepfungwa dzeBritain dzekuti Zimbabwe irambe yakaisa zvirango zveupfumi, nokuti iyo Britain pachayo yaakubuda muEU. Saka zvaakuda isusu kuti Zimbabwe tijekesere veEU kuti aiwa, maamuchitungamirirwa neBritain mupanzira dzisiri idzo muchinyeperwa kuti Zimbabwe haisi kuremekedza mahuman rights. Zimbabwe iri kuremekedza mahuman rights.
Asika ivo veBritain vamutori vari kuti Zimbabwe iri kutemerwa zvirango nekuti iri kutyora kodzero dzevanhu ichitonga nedemo.
Ndo anozi manyepo iwayo. Hakuna nyika isiri kutyora, isiri kunyeperwa kutyora mahuman rights muAfrica. Nyika dzose dzemuAfrica dziri kupomerwa neBritain nemaEuropean countries. Ndo zvavari kushandisa izvozvo kuti vawane kudzoka kuti vakolonize Africa. Vachitaura maopposition pati kuti muri kukolonizwa, muri kubirwa maelections vasina evidence zvakare. Saka isu tiri kuzviona izvozvo kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvokuti Britain iri kutaura kuti Zimbabwe iri kukadza kubata vanhu zvayo zvakanaka. Tiri kuita wanhu zvese zviri kupetwa nedzimwe nyika dzese dzemuAfrica. Asi vari kuona ivhu redu kuti vari kurida, vari kurichochora. Vari kuona zvakare kuti tine potential senyika yezvino kuti tive nyika ine upfumi hunoonekwa nyika yose pasi rose, kuti taita upfumi hunofadza nyika yose, hunoita kuti vanhu vose vade kuuya kuinvesta munyika medu.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga kuti tinzwewo divi ravo.
Reva kuti hurumende yeZimbabwe iri mugwara, asi haisati yapedza zvese zvakatarwa. Nekuti iko zvino takaona kuti gurukota rezvemari vamutuli ncube negurukota rezveminda vaperensiri vakataura kuti hurumende yeZimbabwe yava kuzogadzira homwe yekuripa varimi vechichena vakabiswa muminda ikaisa parutivi RTGS 53 million kureva kuti pane mamwe matanho ari kutorwa, asi hurumende yeZimbabwe iri kuita musiya padoko. Inoti ikatora danho rimwe chete kune rumwe rutivi yodududza ichityora zvekodzero nerumwe rutivi, kunyanya tikatarisa nyaya dzekuti kutaridzira murunyararo kunoitwa nevanhu, mhirizhonga inozoitwa kupfuura kwakaitwa vanhu nanyamabvubvu wegore rakapera, zvakarewo munandira wegore rino, tinoona kuti pane vanhu vakanekisama vakafa, zvinova zvakakatyamadza zvikaita kuti nyika dzakawanda kusanganisira Britain dzigunun'une.
Zimbabwe yakatora minda kubva kuvachena vakawanda vacho vachibva kuBritain.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe yakatotaura wani pachena kuti ichapa mari yemuripo kuvarimi vakambenge vari varidzi vemapurazi vechichena, kunyanya zvakaitwa zvekuvandudzira nekusimudzira mapurazi.
Tine urombo vatereri mishina yedu inenge isina kunyatsoita zvakanaka. Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West dzadoma vaChamisa kuti vatungamire bato kubva kana Congress yoitwa, uye vaCharlton kuende vasarudzwa kuti vave munyori mukuru. Anthony Goriwa anoti panyaya inotevera.
Dunhu iri radomawo muzvari mupariwa vaMorgan Komichi vatenda ibiti kuti vave vatevedzeri vavaChamisa. Kusvika pari zvino, bato reMDC raita maCongress munzvimbo dzinoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands, Matabeleland West neUnited States. Pari zvino dunhu reMatabeleland East riri pakati pekuita Congress yavo. Vachitaura nhasi muchinhoi, mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti maCongress avo ari kufamba zvakanaka.
Tinofara seMDC kuti Congress yedu yekuprovinsi yekuno kuMashonaland West yafamba zvakanaka. Hapana kuvara, hapana achema, yaitwa murudo, yaitwa murunyararo, yaitwa mugare. So far kwese kwatafamba, vanhu vari kutaridza demokrasi vakanyarara.
VaRalph Magunje ndivo vasarudzwa kuvesa chigaro wedunhu vakunda vaWilson Makanyaire. VaMagunje vanoti vachagadzirisa zvose zvavakakanganisa uye vachashanda nenhengo dzose mudunhu.
Muclass mwana akanyora exam pane zvaanokanganisa hawo, ozopiwawo time yemacorrection. Saka ndoda kutendai kuti pane zvatakakanganisa last time matipa nguva yekutiite macorrections. Thank you very much.
Sezvo pasina mvura isina chura, imwe nhengo yaida kukwikwidza sasachigaro wedunhu vaGift Konjana vakarambidzwa, vashoropodza kurambidzwa kwavo vachiti kushaya utongi hwejekerere. VaKonjana vanoti pane matunhu madiki aida kuvadoma asi vakarambidzwa.
Zvaitika mukatumu zvinorwadza, zvinoratidza kuti demokrasi yedu yatsikirirwa. Demokrasi yedu haisisiri demokrasi yatanga takatarisira sekutavamba kwatakaita musangano wedu.
Panyaya yekudomwa paCongress, vaMafume vanoti zvinogona kuitika chete kana vanhu vose vane chekuita nechinzvimbo chiri kukwikwidzwa vawirirana.
Mutemo wese wese unogadzirwa unogona kuwana yatinotiyo exception, but unopa zvigano zvekuti kuti uwane exception unenge wamira sei. Unogona kuda kukonvinza gungano rese kuti riite exception, uda kukonvinza 2/3 kuti paitike exception yatinoti exception, uite zvaunenge uchikwanisa kuita. Izvozvo zvinogozha kuti zviitike paCongress nokuti unenge uchitaura nevamwe vanhu vaunenge uchikwikwidza navo.
Vamwe vanhu vasvoropodza kuenda kumaCongress ematunhu kuri kuitwa navaChamisa vachiti zvinoita kuti matunhu aya amanikidzwe kudoma vaChamisa. VaRichard Muneri mumwe wevane mafungiro akadaro.
Kuwanikwa kwakachamisa panzvimbo dzavasingafanirwi kuwanikwa dzinopa kuti wavari kunge vachikukidzana naye hakwanisi kunominetwa nekuda kwekuti uyo anenge aripo, saka vanhu vagara vanenge vachitongotya iye aripo wacho. Semaonero angu nemafungiro angu, zvanga zvakanaka kuti kana vachiita zvinhu zviri pajekerere vanofanira kufamba vese.
Kusvika pari zvino vachamisa chete ndivo vadomwa pachinzvimbo chemutungamiri webato uye nhengo shanu dzinoti vakomichi, vabiti, muzvari mupariwa, vawoshwe ncuve namai Lilian Tomvas vakadomwa kuve vatevedzeri vemutungamiri webato. VaDouglas Monzora vaHwende navaDaniel Molekeli vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato. Muzvari Tabita Kumalo navaJoe Gebuza vakadomwa kuve sachigaro webato. Vamafume voga ndivo vakadomwa semutauriri webato kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vagari vekwamutsvangwa kudunhu rechimanimani kumanikaland vanoti havasi kunzwisisa mafambisirwo ari kuitwa rubatsiro ruri kupiwa vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Kanzura weward 23 vajoel Dumakwezu vanoti svondo rino mabhuku matatu chete kubva mumabhuku masere ari muwadhi mavo ndiwo akashevedzwa kunotora chikafu chaigoverwa padzingire. Vadhumakwezu vanotivo ivo sakanzura havana kana kumboziviswa nezvekugoverwa kwechikafu uku, uye vanoti vari kugovera chikafu ava vari kushanda nemunhu wavakakunda musarudzo dzemakanzura panzvimbo yekushanda naivo vakahwina. Vanotivo havaoni vagari vemudunhu ravo vachibvuma kuzobviswa vachinogara kune dzimwe nzvimbo zvichitevera kukanganiswa kwakaitwa minda nemisha yavo necyclone Idai. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hazvina zvinomire zvakanaka mukoma Jonga, nekuti pane vanhu kwakaunganidzwe chikafu uko kwadzingiro vakaende kuti varora hafu wadhi vochopema vhileji matatu kuekuwadhi 23 kuwadhi kwangu. Mamwe mavhileji 5 acho haasi kutomboziva kuti vanhu vari kupuwe chikafu kwadzingire. Saka ivo vaende kotora vanhu vavo vaanotsungidzira kuti ndo vanhu vaari kushanda navo, plus vari kushanda nakanzura uya uya akaruza uya handisi kuziva kuti zviri kumbofamba sei kuti zvinhu zvifambe zvakadaro. Isusu tiri kufanga kugadzire rodhi tichiti rodhi raakusvika, asi vari kungoramba vachiti kuyai kwadzingire kune 30 kilometers kubva patiri kugadzira. Iko zvino izvi mavhileji matatu ionawo ndo apuwa, mamwe mavhileji 5 ava handizivi kuti anoda kuzopirwa kupi kana infomesheni yacho hatina kumbenge taizwa.
Saka iwo mavhileji apihwa aya vane chekuita nemapato ezvematongerwo enyika here, kana kuti vangopiwa hazvina basa kuti unosapota bato ripi?
Matirwa vaiita manyinge yekuti area yacho iyoyo yakuwa mavhileji aya ndokunobva kansela uya uya wakaruza uya. Saka nguva yega yega apa anonga achitaurana nababa vake ndiwo masabhuku ikokoko.
Kouyawo imwe nyaya vaDhumakwezu, tiri kunzwa kuti hurumende iri kuda kuronga kukubvisai mudunhu iroro nenyaya yekuparadzwa kwakaitwa nzvimbo iyi muchiendeswa kumwe. Imi sevagari makagadzirira here kutambira chiitiko ichi?
Ivo vanoda kutibvisa vachitiendese pi, nekuti kuna uku kwavari kuti ibvai muzasi vachitipfirira endai kunzvimbo dzakapfirira, ndidzo nzvimbo dzakapfirira. Because kuno uku vanhu vanga vasinganyanyi kude rubatsiriro rwakanyanya because vaizviraramira. Saka kwavari kutiendesa kwacho varoda kutiziva zvakaita vaivaya vekuchimbizi vaya vakabviswa mutoko rukosi vachiendeswa kuchimbizi kusina nei. Saka vanhu vari munomu handifungi kuti vanozvibvuma, kana ndinyari nene handizvibvumizvo. Kunoku kwedu kunoku tanga tine manatural resources asingadi rubatsiro rwakanyanya. Kabhenga kamwe nakamwe kane mvura iri kudzika yataimwa isusu. Saka zvese zvoende kozviti kungatei tiri mombe dzinopuwe mvura yekumwa mutsei kana kuti magadheni tozoita zvekuzi apa apa. Handifungi kuti abereki namwe nese angazvibvuma izvozvo. Vakambozviita 1980 vabereki vakaramba.
Avo vanga vari kanzura weward 23 kwamutsvangwa kuchimanimani vaJoe Dumakwezu veMDC vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari kwakare kuchimanimani. Nyaya yekuti varimi vachena vakatorerwa minda muna 2000 vopiwa here kana kuti kwete mari yemuripo iri kuramba ichikonzera mutauro wakanyanya munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano iri vaBen Gilpin vanoti zvakaitwa nehurumende zvekuisa parutivi madhora mamiriyoni makumi mashanu nematatu ekuripa varimi ava zvakanaka chose, asi mari yacho ishoma chose. Vanotiwo vanoziva kuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumira kuripwa kwezvivakwa chete, asi vachiti tariro yavo ndeyekuti minda pachayo inofanira kuripwa uye inhaurirano dzavari kuramba vachiita nehurumende. Asi vanoti vanotambira chirongwa chehurumende ichi uye zvichitevera chiziviso chehurumende ichi svondo rapfuura, pave nevarimi vanosvika mazana mashanu vakatonyoresa kuti vapinde muchirongwa ichi.
Handiti nyaya yefast track yakatotanga 2000, saka tingati gore rinoi negore rapera tinenge takutaurirana. Saka tichienderera mberi nezvatakawana zvakangoitika mwedzi uno neinterim payment, tinofarira izvozvi. And zvakare tinoona kuti pressure pahurumende kuti vanyatsotsaga malines of credit zvinoratidza kuti vari serious. Saka tinoona kuti pamwe gore rinoi pamwe gore mangwana tinenge tatogadzirisa nyaya inoi.
Vanoti vacharamba vachitaura nehurumende kuti igadzirise ukama hwayo nedzimwe nyika kuti iwane rubatsiro rwemari, vachiti vanoona sekuti kana izvi zvikaitika hurumende icharipa kutora kwayakaita minda kuvarimi vechichena. Vanotiwo vangafare chose kana hurumende ikakwanisawo kupawo varimi ava minda senzira yekuripa minda yavo yakatorwa.
Vamwe vari kuedza kurima izvozvi, kune vamwe variko and vafana vamwe vari kutarisira kudzoka, nokuti vanotarisira kuti kuno kumusha vanoda kuuya. Vamwe vari kuZambia kana last year vamwe vekuZambia vanoti zvanaka here todzoka. Asi takatarisira kuti aiwa tinoda kuona kuti unofanira kuti business inofamba zvakanaka.
Vanongura nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari iyi iri shoma, danho ratorwa nehurumende rakakosha chose mukugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vanotiwo kana vaya vanoda kubatsira hurumende vanokwanisa kuita izvi nekuti iyo yara tizachido.
Kana wadaidza nhimbe uchida kubatsirwa unotaurawo kuti ndine maheu, vamwe vozouyawo nezvekurimisa nezvii. Dambudziko ratanga taita seZimbabwe ndere kuti isaingoda kuti Britain ibhadhare, asi isusu tisingadiwo kuti tinge tichiita pedu. Saa ndinoona sokuti sekutanga kwaita Zimbabwe kubhadhara zvinokwanisa kuzoitawo kuti vana Britain vange vachiisa mari.
Vakuchera vanoti havawirirani navaGilpin kuti varungu ava varipwe kutorwa kwakaitwa minda yavo.
Tinotoonawo chero ivo vachena vachona vari kutotaura kuti vari kuda kutobhadharwawo mari yeland, chinova chinhu chandisinganzwisisi nekuti pavakatora minda iyi kuna anasekuru vedu kuchiri kurwiwa namapfumo nomuseve. Vanasekuru vedu havana kukwanisa kuwana chavakawana, asi ivo vakuda kuwanawo cheuviri paland. Handioni kunge chiri chinhu chakanaka.
Asi vanoti hapana chakaipa kuti vaya vanoda kudzoka kuzorima vapiwe minda sezviri kungoitwawo vatema vemuno. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti hurumende yave kuda kuripa varimi vechichena nenyaya yekuti yave parumananzombe. Vanotiwo havaoni nyika dzekunze dzichibatwa kumeso nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi.
It's rather naive kufunga kuti tingagadziridza ukama nekudzora mari idzodzo, nokuti nyaya yakaitika pakutorwa kweminda iyeke yange isiri nyaya yemari chetega. There was a lot of violence against my white farmers. There was a lot of abuse yakaitwa kuma white farmers. And all of that has to be rectified. Kana ugadziridza ukama hwako nemunhu, hauende uchiti ndoda kukupa 25 cents. Iwo uchiziva kuti wakamutorera mukadzi wakapaza danga rake remombe.
Vamunangagwa pachavo nezuro vakati hurumende yavo haisi kuzotyora bumbiro remutemo kuti iripe kutorwa kweminda, vachiti vachabhadhara muripo wezvivakwa chete. VaGilpin vanoti kubvira pakatorwa minda makore makumi maviri apfuura, paive nevarimi zviru zvitatu nemazana mashanu vaida kuripwa uye varimi mazana matanhatu vakatoshaya. Vanotiwo ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvivakwa zvaive miminda yakatorwa nehurumende zvaikosha madhora mabhiriyoni matanhatu ane chidimbu emari yekuAmerica, uye minda yacho yaikosha madhora mabhiriyoni matatu nechidimbu. Vanoti vari kukurudzira vaye vari kutambura zvakanyanya kana kuti vakwegura kuti vapinde muchirongwa chiri kuitwa nehurumende pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Panyaya dzaitika kune dzimwe nyika vakuru vemauto muSudan avo vakatora masimba nechisimba nezuro mushure mekupidigura hurumende yava Omar al-Bashir vanoti vari kuzoita kuti munyika imwe neutongo hwejekerere mukati memakore maviri asi vanhu vemunyika iyi vari kuramba vachiratidzira. Munau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors manheru anhasi nenguva dza8 chinenge chaziva kuti chinenge chiri mugungano ripi padraw iri kuitirwa kuCairo muEgypt. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Pakapedzisira kutambwa makundano aya muna 2017, Zimbabwe yakaiswa mugungano rakaoma zvikuru apo yakasangana neAlgeria, Senegal pamwe neTunisia ikabva yaburitswa nechimbi chimbi makwikwi akaitirwa kuGabon. Asi nhasi veruzhinji munyika vari kutarisira kuiswa mugungano riri nani. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Musamuri vanopa maonero avo pazvikwata zvavanofunga kuti Zimbabwe inokwanisa kurova nekuenderera mberi nemakundano aya.
Drawing on a tomira tikapo ama country from the north. Asi tikapo ama countries zairangwa na Benin, Burundi na Mauritania. Zvino kuti itranan. If you get two from those countries, then one tough one is zvino kuti trapeta.
Mumwe mutevero mutambo uyu vatina chechikona mombe. Vane mafungiro evakawanda ekuti Zimbabwe haifanire kutya kutambidzwa kana chikwata chipi. Sezvo kubudirira kwavo kuenda kuEgypt kunoratidza kugona kwavo. Asi vachikona mumbe vane zvikwata zvavanodawo kuti Zimbabwe isanganiswe nazvo.
Vachitochizwa kuti ndono chakasimba zvisingaiti. Takosoka nobudira kuenda kumberi. Takatambawo nematimu akaita naMorocco, naAlgeria, naBurundi, Tanzania ndaona tena kumberi.
VaSteven Chisango avo vaitambira Capes United yakaita mukurumbira ina naShakeman Tauro, Joe Shambo, Friday Piri, Stix Mtizwa, Tobias Moyo, Anthony Kambani na Stanley Ndunduma. Vanoti Zimbabwe haina chekutya kana ikatambidzwa zvikwata zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neCameroon nekuti zvikwata izvi zvadzikira zvikuru matambiro azvo. Mauritius ndiyo chimwe chezvikwata zvishanu zvinobva kuchamhembe kuAfrica kusanganisira Madagascar, Angola, South Africa neNamibia zvakabudirira kuenda kumakwikwi ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Zimbabwe iri mupoto yechina nezvikwata zvinoti Namibia, Guinea-Bissau, Angola, Tanzania neBurundi. Zimbabwe haisi kuzoiswa mugungano rimwe chete nezvikwata zviri mupoto yechina izvi, asi inokwanisa kuiswa mugungano rimwe chete neSouth Africa, Madagascar kana zvimwe zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seNigeria, Senegal, Egypt, Cameroon, Morocco kana Tunisia. Chinangwa cheMauritius sekutaura kwamaneja wavo vaWellington Mpandare ndechekusvika mumakota finari. Zvichakadaro, makundano ekaso laga Premier Soccer League ari kupinda muvhiki rechitatu. Chikwata cheDynamos chakananga kuBulawayo kunosangana neChicken Inn iyo iri kutungamira makwikwi aya. Matambiro akaita Dynamos mumutambo wayo wekugumisira nehwange uyo yakarohwa 2-1 haana kufadza vatsigiri vayo zvekuti vari kutya rwendo rwekuChicken Inn urwu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Hwange versus Ngezi Platinum Stars, Harare City versus Highlanders, T1 versus ZPC Kariba.
Tinotenda Mike otasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwe kuti kuLive Talk tichange tichitarisa nezvemisangano yeIMF neWorld Bank. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Chris Gande munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.